Mumwe wechidiki anodzidzisa vamwe vake nezvekurarama upenyu zvinenduramo uye wakavamba kambani inonzi Wolfnesses Consultancy muzvare Eva Mokangani vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zviri kupa kuti vechidiki vasagadzikane mupfungwa.
Kushaya mabasa, unemployment and financial instability inokwanisa kulida kustress, anxiety kusagadzikana kwepfungwa nedepression chaiyo. Kune also substance abuse, pane lack of access to mental health or resources also. Akaita sekushaya zvinhu zvakaita sana counseling. Also pane academic pressure padzidzo.
Mukuru wesangano rinoshanda nevanakomana nevanhurume revarume Svinurai Vhuka Nematota Vatemba Nzounenda vanotiwo dambudziko rekushushikana mupfungwa iri rakadzika midzi muvanhurume vanosanganisira vakomana vachiri kukura.
Maissues andakaona mazhinji ari major ari kuafekta varume anotanga nekuperera panyaya yenhamo, yedambudziko renhamo. Mukaona tikasolva nyaya yedambudziko rekusawana, nyaya yematambudziko aya zhinji yacho tinenge taipedza.
Nekudawo kwekuoma kwezvinhu muZimbabwe, nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano anoshanda akazvimirira vaedze kugadzirisa zviri kukonzeresa kuti vechidiki vazowirwa nematambudziko ekusagadzikana mupfungwa, kunyanya kuburikidza nekuvawanisa mabasa ane mihoro inobatika. MuZimbabwe mune masangano akafanana nereFriendship Bench anobatsira vechidiki maererano neutano hwavo hwepfungwa. Masangano aya anoti pagore rega rega vechidiki vanosvika 10 nevasere kubva pavanhu zana rezviuru 18 per 100,000 vanozviuraya nekuda kwezvikonzero zvekusagadzikana mupfungwa. Mbuya Muchadura vemuHarare vanoti kurasa tsika dzechinyakare ndiko kwave kupa kuti vechidiki vakanganisike mupfungwa pasina anokwanisa kuvabatsira.
Patika dzedu dzechivanhu chedu vana vese vaitoenda kwaambuwe kunyanya nguva dziye dzezururu, vamwe vaenda kwana tete. Izvi zvaitirwa kuti vana vagone kurayirwa kupangwa mazano kuti sei mazuva ano vasanyeudzidzise. Pamwe pacho isusu vabereki nenyaya yekuti zvitendero zvedu zvasiyana siyana vanenge vachipomedzerana kuti ava vanoroya uku unopuwa zvikwambo munoberekeswa.
Vakambosanganawo nedambudziko rekusagadzikana kwepfungwa asi vakakunda hosha iyi uye vave kubatsira vamwe, amai Vhiki Mlilo Maponga vanoti kuti kusagadzikana kwepfungwa mune vechidiki kupere vanofanira kutanga vadzidziswa zvizere nezvechirwere ichi.
Kazhinji semaZimbabwe semaAfrican takangonzwa kuti mental health pfungwa dzedu dzinobva dzamhanya kufunga munhu arasika njere. But mental health ndinowanzoti nini, mental health yakafanana nekutemwa nemusoro. Kuti uzorapa musoro iwoyo unofanira kudila nekuti chikonzero chaita kuti musoro wako uteme ndechipi.
Amai Maponga vanoenderera mberi vachikurudzira vechidiki kuti vatsvage rubatsiro nguva ichipo kana vachiona sekuti vari kushushikana mupfungwa.
Tsvaga munhu anotembeka aunokwanisa kutaura naye maissues ako awinawo muupenyu. It's not issue yese ine mayouth ese ine one blanket issue.
Zimbabwe ine vechidiki vanoraudzira zvikamu 63 kubva muzana 66%. Sangano reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti kuzviuraya kuri pachinhano chepiri kana kuchitariswa zvinonyanya kuuraya vechidiki vane makore ekuzvarwa anosvika pagumi nemapfumbamwe, richiti zvinonyanya kukonzerwa nekushushikana mupfungwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.